manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarowa ndiri padhimu. Ndakagara pasi saka mapurisa angu yandibatanga uruva vanhu. Ndakakona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongi vedare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekuti inoti munoapila kumagistrate court saka atizo ndokwamungade maenda paina muchekuya kunoko position inoi yatingabvumirani nayo
Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru. Vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akachikora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuTanzania kumusangano weSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa anodzivirira nyonga-nyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani asi zvinhu zvazoita manyamamire nerongo panguva dzekuma10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Semunyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana siyana. Pavaramba kubva mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Ndarova musana wesu takagara pasi majono baba kumhanya chorasikirwa nomamushandamuka. Fono yangu chimba aduna kani kambuzi kaka ene makunda tsamu ne maeko kisi aduna ivo mashatu ita samu nusuri wana saka
vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarowa ndiri padhimu ndakagara pasi saka mapurisa angu yandibvatanga uruva vanhu ndakakona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaitisisa vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzo kurira zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu naThomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare raMajor Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare raMajor Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iri raisakwanisa kuenderera mberi nekuratidzira, achityira kuti paizoita mhirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama.
Vamutongi vedare rehaikoti vaMusakwa vatizona kana pachinge papuwa prohibition order. Ekitinoti munoapila ku Majesty's Court. Saka ati iso ndio kwa munga de maenda paina mcheku ya kunoku. Posini inoi ya tisinga pumbirani nayo. Nuhuti kaka wanda tishu ya kunoku chingwa na mahoda kafana nana ya waya. Asi isu stata waya on review. Enti apana chinoti misa kuti tuye ku review ni chimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatenda ibiti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzira zvo zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya now kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chaticharamba tichingoita isusu seMDC ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro, vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vativo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara. Nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboela kwemvura kuti tiya kuitika. Zvingaoma sadzara kwata rinotoibva haritemboza. Simbai, zvingaoma ngatitarise mberi. Nyika inouya zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Maduku avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka sitereki nezvaunotaura. Unotaura kuti kana paitwa prohibition order anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate. Unoita izvo saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifi yakadii yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order security kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavaMunangagwa, izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinoti vaMunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera Kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, gaiti dzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvangasvitika muHarare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaitisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekezo. Ndo saka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndo zvamuri kuona zviri kuitwa nana vamunangagwa kuti kangoma kavakuda kuparukaka kavakuda kutsemuka. Ndo zvazviri kureva, asi isusu hazviti kahamadzi nekuti takazviona zvakamboita nana Pol Pot, vana Shevchenko, vana Idi Amin, vana Munangagwa. Ndo maitiro evanhu vane hundindoka, asi vanoenda che.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kutoveri zhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe, but sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin:
Vanyati vati mapurisa aita zvaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazi ita ivanhu izvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu vamwe vatanga kutiza pakakanda chain smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaenderera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuwe nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai, vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupotsera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa motokari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yava Nelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaiitika pasi pehurumende yaivaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kuratidza ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo maringe nesection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havasavaratidza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero avo, saka isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi neudzvanyiriri nekurepressa vanhu muzvido zvavo iye nemaliberties avo. Saka chinhu chatinoshora chose nokutsorobodza ndo zvinoratidza kuti havana difference pakati pehurumende yavamunangagwa ne
Mapurisa akashandisa mutemo weposa unova mutemo wakavandudzwa nedare reseneti svondo rino. Munozvitora sei zvaitwa nemapurisa izvi?
Zvaitwa nemapurisa zvinongoratidza kuti mukata nemarongero avo nemaitiro avo havasi vanhu vari genuine, uye kuti havasi vanhu vanooperata zviri professional, vanooperata vachishanda shandiswa nema politician. Indio dagira kuma purisa edu kana lakare gezo vachi shanda nema zonda wa hivo. Hava kwa foda kubadara zimba vano gara. Hava kwa foda kutenga chingwa. Saka vari repress as well. Asi nyairi bonde kuti vari kukontrole wa shaka nyanya ne urumendi ya wa mnangagwa. Saka kushandiswa kwa vayi da bota chinongori chila tizo. Chekuti vafati wa vando zika.
Mapurisa argutiyo anga aine ruzivoro kuti izo kuchange kuchiitwa mirijonga nokudaro vashandisa mutemo iwoyoyo kudzivirira vamwewo zvavo vasinene kuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo.
Vanga vachaziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo munomirira kuitwa mirishonga mosunga vaita mirishonga tinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PF under auspices yavanoti broader line vai demonstrate against Zidera vakaita almost 3 months vakapicha matende avo papa American Embassy hapana akambovatuka hapana akambovatsoropodza hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mirishonga saka ngatativabvise ipapo zvinongora za chete kuti excuse ya wari kupa ye kuda ku justify ya tunotumu chungu brutal show of force saka hizo zo tunosoro poza no kuziti ura zaka simba
iyo mapurisa wari kuti hizo wari mgo chove zira wazuripa mtemo
usi mtemo iyo yo dawa mtemo unopava anu freedom of expression freedom of association freedom to demonstrate neku petitioner dosa nga shida kutu waneru shinji kwa Zimbabwe ba chunga meri waneba no piki zare MGC saka apana mtemo wa watele zira in fact wachikora ramutemo maringe ne section 59
zvii zvingaitwe ne MDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachitizvo vari kutedzera mutemo
vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa ngatizvizive kutarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tasungwa ako zvidira kudemonstrata inini kurudzire yangu kweZimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa Malawi vanhu ngavarambe vari mumugagwa sezvakaitwa kuSudan ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu vagadzirise zvinhu.
Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwewo hazvo zvaratidzira mumaguta eLondon neWashington DC nhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Kuratidzira uku kwaenderera mberi uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province Vanik Mada. Tinogamuchira nemufaro vaMada.
Tinotenda nekuti tambira mukoma blessing.
Mukatudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandideedza kuno tinozvitenda. Tasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi hamuna kupiwa mvumo yekuita istapiwa mvumo takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica vakatichengetedza zvakanaka zviri kufamba zvakanaka.
Asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica?
Ndoda kuti ndizvibude pachena vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo as we speak. We are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive asi tichatumidzira through the electronic means that no one's waiting nguva dzese.
Asi vamwe vangade kuziva vamada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica taona vamwe vachiratidzira vari kuBritain muratidzire pane zvazvinochinja here?
Zvinochinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iriko kuZimbabwe yakundikana ende zviri kubuda social media yatinakira nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pa social media endi zvichange zvichisvika ku Senate yemuno vanova vanovingirwa kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane hurongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko ku Senate kana kuti ku Congress kana kuti ku White House?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo zviri mugwara zvimwe zvacho zviri kutetwa neve department iroro nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa nedepartment redu recommunication. Zvese zviri kuenda ku Senate zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira nema local leadership yedu at not my local congressmen kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudio zvedu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda weStudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
Aiwa tinotenda zvikuru avanga vari murongi wemusangano muMDC North America Province vaNick Mada vachitaura vari muno mustudio medu yeStudio 7 muWashington DC. Magaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kubika violence instability haangagoneka ari iye kuti agache Organ ye Defense and Security. But one more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda pa agenda muite nhaurirano muno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Watchman Nube na Gladys Zakwayo kuTanzania ikokoko kuti vanoti miriri.
Asi vachipindura mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, wedza uri munhu weZANU-PF, wedza uri munhu weMDC kana utauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Tiri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoisa mutemo wedu tichitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matanho akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano re Zimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti atingati ma respected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe naurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa munangagwa nezano PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemusadak neAfrica Union.
Muna 2009 veSADC, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu. Vakawanda vachiti murairidzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu, uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu, akasangana nemutoro mukuru Svondo Rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Caps United, ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bosho haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Caps United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bosho ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Caps United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints makumi matatu neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum, iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bosho nemaGreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare yeBarberfield Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba chibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium neSvondo, apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints esematatu nekuramba akasonana neFC Platinum. Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMagreen Machine Muzare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndiyo kuti tatatohwina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe. ZvaHighlanders zvatingatozwerengera kuti vanoti kunda tikutongo vakunda.
Asi FC Platinum, iyo ine mapoints makumi matatu nemana, iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kuwedzera mapoints ayo iri panyanga, apo iri kushanyira vavatidzani vavo veTriangle muGibbo Stadium neSvondo zvekare. Dynamos, iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patafura yemugungano iri, iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints makumi maviri nemanomwe kubva mumitambo gumi nemisere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zviuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai imi naMutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kuisika tisenda baku VOA.